Vasi endisa lovu, vanoshanda nesangano resay what, vanoti veruzhinji havana ruzivo nemutemo wokubvisa pamuviri uyu, uye vanoti zvakakosha kuti hurumende ishambadze mutemo uyu.
Mutemo unonzi Termination of Pregnancy Act wakamira zvauri, hauzikamwi nevanhu. Mukusauziva havakwanisi kuushandisa kuti vakwanise kuva vachibvisa pamuviri pavo zviri pamutemo. Saka chatinokumbira kuhurumende chekuti vanhu vakasaziva kuti pane mutemo unovabvumira nemaconditions kana macircumstances akati kuti vabvise nhumbu idzodzi zviri pamutemo, vanopedzisira vakunotsvaga dzimwe nzira dzinovaisa panjodzi. Asi mutemo uchitovapo unokwanisa kuti vakwanise kuwana kubvisa nhumbu idzi zviri pamutemo.
Vadlovu vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti mutemo uyu uvandudzwe sezvo wakanyorwa kare kare. Vati mutemo unofanirwa kuvandudzwa uwedzerwewo zvimwe zvingakonzera kuti munhu akazvitakura abvise pamuviri zviri nyore. Vadlovu vati zvinhu zvakadai sekurwara nepfungwa, vane denda reHIV kana urema ndezvimwe zvezvinhu zvingagona kutariswa pakubvisa nhumbu.
Tichibva tati ukamira wakadai mutemo wacho ngauchitarisiswa kuti uri kushande here zvaunoda kuti uite nehurumende. Kana uda kutasanudzwa ndeapi mamwe maconditions kana macircumstances atingatarisa kuti makonside zviri pamutemo kuti vanhu vabvumidzwe kubvisa pamuviri. So zvakafanira kuti kune denda reHIV rinokwanisa kutariswawo, kune nhau yevadzimai anenge vatingati vanorwara nepfungwa zvinofanirwa kutariswawo kuti vabvumirwe nemutemo. Vamwe vanenge vakaremara vanokwanisa kuti ai inhumba indingakwanisi kuitakura nemhaka yekuremara kwangu vanofanirwa kutariswawo nemutemo. Kune dzimwe nyika vatovapa mberi chaizvo nekuvandudza mitemo yavo kuti iwedzere nokupa mukana madzimai kuti vave nesarudzo panhau yenhumbi.
Vadlovu vatsananguro vakati mutemo uyu sezvauri hautauri zvipatara zvekuti veruzhinji vanogona kuenda kunobviswa nhumbo zviri pamutemo, uye vakati hausungiri vana mukoti kana vana chiremba kuti vabvise munhu nhumbo zviri pamutemo.
Kuti hatina zvipatara zvatinoziva vanhu veruzhinji kuti ichi chipatara chakati ndo chinoti munhu kana aakuda kubvisa nhumbu zviri pamutemo anoenda pachipatara chakati. Chechipiri, tine dambudziko zverekuti mutemo hausungiri vana chiremba kana vana mukoti kuti ivo vakwanisi vabvume kuti vari munhu akauya achida kubvisa nhumbu zviri pamutemo abve abvisa nhumbu yacho. Saka dzimweni dzenguva toona vana chiremba kana vana mukoti vedu vakushandisawo vakuramba kubvisa munhu zviri pamutemo nyangwe atopiwa magwaro kuti iyi nhumbu inopa kubvisa zviri pamutemo. Tinotarisazve futi nhau yekuti hatina maprogiramu ehurumende tamboibata nyaya iyi, hatina maprogiramu ehurumende yekushambadza zvokuti munhu anokwanisa kubvisa nhumbu zviri pamutemo zvaita sei. Saka inenge guwa rinenge rinyerekupe kana kuti pachoko atingati sekireti, vanhu havazivi nezvemutemo uyu.
Muzvare Tendaishe Changamire, vanorwira kodzero dzisikarudzi pasi pechirongwa cheRight Here Right Now, vatsigirawo kuti mutemo uyu uvandudzwe kuwedzera zvingakonzera kubviswa kwenhumbu.
Handizoti unotaura health risks but unonyanya kutaura physical. Hautauri kurwara kwepfungwa, hautauri mamwe maconditions anokavhwa ekuti munhu angadawo kusatakura pamuviri sungoti vana diabetes vana HIV AIDS. Hautauri zvese izvo, vana cancer haukavhe zvese izvozvo. Incest also tinoona kuti incest pachirungu inotaura hama dzepedyo pedyo dzeropa, ndo vangori sungoti vana baba vana bankuru nina baba bloodline. Asi pachishona pane hama sungoti mwana watete usingakunzirwe kuva incest pachirungu but pachishona inenge itori hama.
Muzvare Changamire vanoti tsvagiridzo zhinji dziri kuratidza kuti vanasikana vechidiki vari kurasikirwa noupenyu vachibvisa nhumbu nenzira dzisiri kwadzo.
Maresearch akawanda, tsvakiridzo dzakawanda dziri kutiratidza kuti vanasikana vari kushayika nepamusana penhumbu uye nepamusana pekubviswa kwenhumbu dzisiri pamutemo. So isusu chisho chedu takatarisa mutemo uyu specifically ndewekuti zoni tichengetedze upenyu hwemwanasikana especially vari between the ages 10 to 24, because ndivo vakanyanya vacho vatiri kuona nemutsvakiridzo dzokubuda kuti izoni ndovari kubata pamuviri nezera vari vana vadiki vabata pamuviri ipapo vari kunotsvaga dzimwe nzira dzokubvisa pamuviri apa for kuti vaenderere nechikoro dzimwe nguva o kuti vabereki vavo vasazive mareasons akawanda. Sandoza tirikungotarisira kuti izvoni kana takatarisa mutemo uyu ukaprotekta vanasikana kuti izvoni vakwanise kubvisa nhumbu dziri pamutemo, then maybe tinoita tinodzivirira kushayika kuri kuita vakawanda vacho.
Kunyange zvazvo vechidiki vazhinji vari kutsigira kuti mutemo uyu uvandudzwe, mamwe madzimai echikuru anopokana nazvo vachiti mutemo wokubvisa nhumbu haufaniri kuti utendedze zvakanyanya kubviswa kwepamuviri, vachiti zvinozopa vechidiki kunyanya kusakoshesa upenyu. Mutemo weTermination of Pregnancy Act wakadzikwa nedare reparamende muna 1977, nyika isati yawana kuzvitonga kuzere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.